You too should follow the court procedures. I'm sure you are aware that when a verdict has been given by, say, the High Court against a defendant or defendants, and the defendants have a right to appeal.
Ndinofunga newe uri kuteverawo zviri kuitika kumatare. Kana dare repamusoro kana rimwe dare haro rapa mutongo, munhu ane kodzero yekukwira kudare repamusoro soro re Supreme Court achipikisa mutongo wacho. Izvi ndizvo zvakaitika, saka kana munhu apikisa mutongo zvave kureva kuti zvakatarwa nedare repasi zvambosendekwa parutivi. Asi dai pasina kuti mutongo wakapikiswa, dai vakadzoka kudare.
If there had been no appeal setting aside that verdict, they'd every right to come back to Parliament. And as Parliament, you are obligated to respect the decisions of the courts. But in this particular instance, there was an appeal which set aside the High Court verdict.